Zvakakosha panzira mbiri. Nokutanga ndeyokuti chirongwa chatakatanga muna June 2013 chinonzi Staff Monitored Program chaive chirongwa chehurumende yeZimbabwe, asi chisina kutarwa nebhodhi reIMF. Chakapera muna December gore rapfuura 2015. Saka vanhu vari kuvauya veIMF vari kuda kutarisa kuti chirongwa ichi chakafamba zvakanaka here, zvinhu zvakabvumiranwa kuti zvichaitwa zvakaitwa here, zvakaita sekugadzikana kwemisika yemari, zvakaita sekugadziridza nyaya yemari yehurumende iri kunyanyoenda kumari inoenda inopuhwa vashandi vehurumende. Kwoita zvakare kutarisa kuona kuti nyika upfumi hwayo huri kubatwa zvakanaka here.
Saka Zimbabwe ikakwanisa kupfuura ipapa inenge yakuenda pachidanho chipi?
Tikapfuura ipapo tinenge takuenda pachirongwa chakabvumiranwa gore rapfuura muna October kuLima kuPeru, chokuti Zimbabwe igadzirire kubhadhara zvasaririra zvezvikwereti zvinosvika mari inoita 1.8 billion mari yokuAmerica. Katinayo maringe neIMF, Africa Development Bank neWorld Bank inofanira kunge yabhadharwa kupera kwaApril gore rino. Saka tinge tadaro zvinotiva izvo kuti tave kuenda kwadanho repamberi. Gurukota rezvemari rakatotaura mubumbiro ra 2016 kuti vakatotanga kugadzirira chirongwa chavava kuda kuita neIMF chokuona kuti hurumende igadzirise mafambisirwo anoitwa upfumi hwenyika ava ari kuizi mastructural reforms maringe nekugadzira migwagwa yedu, kugadzira kutekenya kwatinoita, kukwenya kwatinoita magetsi, zvinhu zvakaita semaparasetals mapazi ehurumende kuti agadziriswe afambe zvakanaka asaramba achingodya mari yehurumende. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuda kutariswa pachirongwa chichauya kana Zimbabwe ichinge yabudirira. Zvinotariswa kuti zvingangoite kuti ingangonzi hayaito supplemental program yakafamba zvakanaka, saka taakuda kuti tichiende pachirongwa chekuti tibhadhare zvikwereti zvedu.